chekutanga ndoda kuti on paper kana pa theory izozo zvakanaka nekuti ndo zvatinotarisira uye ndo zviri mukumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati chakati nechakati, but zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzwei, nekuti already tine kesi yaBishop Mashaya munyika. Vaya vekumberengwa vakabuda ichiti Chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inoda kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoinzwa sei.
Ndinotenda vangarubvume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarubvume munoti
zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo. Sine nepolitics. Saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvimanzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiutaura izvi purezidendi wedu wezanup f mamaikagwa ndozvavari kutaura kuti we want to have a peaceful election. Sezanup f mamiriro atakaita ndeyekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndiwo achabatsira kuti zanup f ihwine next election, kwete kuti munhu atukwa kana kuti arwaiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndivezanup f yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanup f, munhu akazvimirira kana munhu ataurazvo. Zvinhu zvokutimichaisa kuti mapuraao hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati zanup f inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti zanup f ekuvaka nyika ari pachena. Vangarivhume navachamisa tikwatasa kuti ngavabatsire kuti nyika ivake, kwete kunodaidza masanctions kunoinvaita masanctions ari kutangarisa kusumo wenyika.
Ndinokutenda vamuponda. Vangarivhume pindurai tinzwe, ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo a typical ZANU PF person wekuti vakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu weZANU PF and yet meeting yaari kubuda iri pachena, ari kuadresa meeting yeZANU PF kumberengwa akapfeke regalia yeZANU PF and zvaari kutaura is on behalf of ZANU PF. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and uye apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri ZANU PF. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo, ringava dambudziko reZANU PF here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko reZANU PF nokuti ZANU PF ndo inokontrole mapurisa, ZANU PF ndo inokontrole ZEC, ZANU PF ndo inokontrole masabhuku inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko reZANU PF ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana. Inzwi ramuri kuona riri kupera nokuti I'm doing my people engagement, but kazhinji kacho tongachitodzingirwa nemapurisa kunzi tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndinoite meeting yakati yakati vanokurambidza ende tinayo evidence iyoyo and yeti ZANU PF hainyoreri zvese izvozvo. Saka ZANU PF yacreate a situation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. My brother Mpunda, you know kuti vanhu veZANU vari arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
They got no power over ZANU PF.
Vamponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuona ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga neproblema. Unoziva izvozvo MDC, TCCC, all these my political parties machina. Vanhu vekuti for the last 4-5 years hapana zvavaka chinja to the people. Handikona like macity council vakambonzwa vadhaneka vanhu veopposition but they've run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people, they've nothing to say to the electorate. Vanotanga kublema ZANU PF, futi as I've already said and which we all know, the president has been working very hard. Amana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kukoeta kureso plant yekugadzira gasi zvekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri.
Asika vamuponda ndikubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro, budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kunanga ZANU-PF kuti ZANU-PF ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that. It's not like vari kuti accuse isusu kuti tadai. What they are saying is because they know normally my temperatures anokwira. Kuti vanhu people get excitable and vamwe vanotanga kutota zvinhu zvizi unnecessary for politics. Because politics after all, it's not chinhu chekuti tingatovengana kuti ina vangari vangatadzi kutaurana. Nokuti kuti tiri mupolitics aiwa. We should be able to talk me and him even if we have a different view.